Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti, hey Nomi, soro ye na uzedu za nafi, mufuro nyamafuvu 19-2019. Mapurisa, mauto neva sori, vanonzi vaskwera vachitenderera Mubulawayo nasi, mushure mekunge MDC, inotungamirwa na Nelson Chamisa, yazivisa kuti inoda kuratidzira, asi ikamiswa nemapurisa, ichibva yakwira kudare kunopikisa. Mutevedzeri wameya vemubulawayo vatinashe Kambarami vanopambwa worowa uye kugerwa nebhodhoro nevanofungidzirwa kuti vasori. Tine hurukuro navo. Zek inoti iri kuda kusunga vaimbova mutevedzeri womutungamiri wenyika vatelekezena mupoko nekushandisa ofisi yavo zvisizvo pavaive muhurumende. Hurumende yoronga kukwesa mari kubva kunyika nomwe zvakabudirira kuti ibhadhare chikwereti chayo. Caps United yozeya nyaya yemurayiridzi wayo Lloyd Chitembwe anonzi ava kuda kusiya basa. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa pamusoro pekuratidzira kweMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kusina kuzoenderera mberi zvichitevera danho rakatorwa nemapurisa emubulawayo rekuvarambidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.